zvabuda kwatanga tiri uku kwabvumwa kuti madzimai ari kufa akazvitakura zvekuti pari kufamba kutorwa matanho anoita kuti uwandu hwemadzimai ari kufa akatakura pamuviri kana kuti vari kufa nezvikonzero zviri maererano nekutakura pamuviri uwandu hwacho hunofanira kudzidziswa tiri ikoko zvataurwawo zvakare kuti pane basa rakawanda riri kuitwa kugadzirisa nyaya iyi takatarisa pachitungwiza hospital patanga tiri chipatara chiri kuratidza kuti hurumende ine zvairi kuita kugadzirisa zvinhu izvi asi zvakadaro tangoona zvakare paine dambudziko rekuti mamwe macouncil clinics ari kuita kuti vanhu vakazvitakura vabhadhare mari yakaita se-$25 kunyoresa pamuviri zvinova zvinogona kutadzisa madzimai kunyoresa pamuviri kunyange vaine ruzivo rwekuti pamuviri panofanira kunyoreswa
tiri kunzwa kuti sangano renyu reWomen's Action Group raparura bepa pamabiko anhasi zvii zvamanga muri kuzeya nezvazvo
bepa rangu ranyanya kusimbisa zvandataura izvi kuti chekutanga vanhu vanononoka kuenda kuchipatara mushure mekunge vatanga kurwadziwa nepamuviri zvinokonzerwa dzimwe nguva nekusawirirana pamuri chaipo kuti pamuviri panofanira kunyoreswa uye panofanira kusunungukirwa kuchipatara chataura zvakare nenyaya iyoyo yekuti pamuviri kazhinji panorwadza usiku pasina transport yekuti munhukadzi akazvitakura ari mulebha aendeswe kuchipatara tazotaura naiyoyo nyaya yekubhadhariswa kwemari pamadzimai akazvitakura nekuti tiri kuona kuti madzimai ari mumamwe madistrict ari kutarisirwa kubhadhara nehurumende zviri kuita kuti madzimai vanonyoresa nenguva uyezve kuti vanhurume vaperekedzewo madzimai avo kunosununguka saka ndozvimwe zvezvinhu zvatataura
hurumende ine zvairi kuita here kugadzirisa dambudziko iri
tazokumbirawo kuti tishande pamwe chete nehurumende kuona kuti zvingaitwe sei kuti macommunitieswo awane chavanoita kuderedza panyaya yekuwanda kwemadzimai ari kufa akazvitakura.